Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 4/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ende vazhinji ava muchaona kuti kazhinji hama dzinobva kuSouth Africa vanhu vano kuwanzokunanga kumaruwa ende tikatarira mamiriro akaita muZimbabwe munomu vazhinji vari kumaruwa uko havana zvakanyanya zvavanazvo pakudzivirira chirwere cheCovid.
Vanhu vatatu vofa neCovid-19 vamwe mazana manomwe nemakumi manomwe nevana vachibatwa nechirwere ichi nezuro.
Nyaya iyi ichadzoka kudare mangwana uko kwatichange tichi state ichiisa chikumbiro chayo chekuti bill rikanzurwe pamberi pemumwe mutongi.
Hurumende yopikisa kuti meya weHarare vaJacob Mafume vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vamwe vokurudzira kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasiye basa vachipomerwa mhosva yekushandisa masimba avo zvisiri izvo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino vave mazana matatu nemakumi masere kana kuti 380. Mumwe akashaya nechirwere ichi mazuva mashoma adarika murwiri wekodzero dzevanhu uye aimbotaurawo zvakanyanya paStudio 7 vabhekezela Maduma Fuzwayo varadzikwa kugwanda nhasi. Vanhu mazana manomwe nemakumi manomwe nevana kana kuti 774 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro hunova uwandu hunoratidza kuti chirwere ichi chakomba zvakanyanya munyika. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga kupararira hwave zviuru gumi nezvishanu nemazana maviri nemakumi matanhatu nemashanu kana kuti 15,265. Vanhu vapora vave zviuru gumi nemazana mashanu nemakumi manomwe nemana kana kuti 11,574 zvichitevera kupora kwevanhu mazana maviri negumi nemumwe chete kana kuti 211 nezuro. Vanhu vari kurwara pari zvino zviuru zvitatu nemazana matatu negumi nemumwe kana kuti 3,311. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamirioni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matanhatu nematanhatu zvine mazana maviri nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 67,246. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave mamirioni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika mirioni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamirioni makumi masere nemashanu kana kuti 85 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi mashanu nerimwe kana kuti 351,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamirioni makumi maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 20.6 million. Pasi rose vanhu vafane chirwere ichi vanodarika milioni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamirioni makumi mana nemanomwe ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 47.9 million. Apo vanhu varikurudzirwa kuti vatange kugara mumba kuutanga mangwana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, nyanzvi munyadzi zveutano dziri kuyambira vanhu kuti vangwarire kutapurirwa chirwere sezvo pari zvino vanhu varikuvhenekwa nehurumende vachiri vashoma zvakanyanya. Mumiriri weWorld Health Organization muZimbabwe, Dr. Alex Gasasira, vati vatambira kurudziro yekuti vanhu vambogara mumba. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Munyori mukuru wesangano ravana chiremba reSenior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vati uwandu hwevanhu varikubatwa nechirwere ichi hunoratidza pachena kuti zvino zvisina kumira zvakanaka.
Kuti mutarise paripo pakanyorwa mashoko akanzi positivity rate. Mashoko iyayo anokuratidza kuti yakanzi positivity rate iyo iti 23%. Mukaatarisa mukaenzanisa nepaakanga ari sundu rakapera apo. Positivity rate yedu yanga ichitambira pa 5%, 6%. Zvasiri kureva ndezvekuti kune makesi akatowanda asiri kubatwa. Kana positivity rate yanyanyisa kukwirisa, kuda kuti tutozama vanhu vakawanda vasiri kubatwa vanenge vainacho chirwere ichi. Asi hachisi kutestwa chichiwanikwa mumwani wavo hacho so iko zvino. Saka kuna chirwere chichamo muno zvakanyanyisa, ndonyaya yatatasana nayo.
Vamusara vakurudzira veruzhinji kuti vatevedzere kurudziro dzavana chiremba kuti chirwere ichi chisapararire.
Zvakakosha kuti vanhu vavambe vachipfeka maface mask avari kunzi vapfeke. Vanhu vasaite mistake kana kuti zvinhu zviri kunyanya kuonekwa kwazvino iso. Yekuti face mask inoiswa pachirebvu kana pamhanza inofanira kuvhara muromo nhino nechirebvu. Ndobasa reface mask. Mamwe maface mask ariko anosiya munhu ari pachena ayaya haatombofanira kunge achishandiswa iyayo. Saka vanhu ngavapfeke maface mask avo, ngavave vanoshandisa masanitizer kuchenesa maoko kana kugeza maoko acho. Uye panoungana vanhu vanhu ingavateerere zvanzi vanhu vafanyanye kuungana vakanyanya kuwanda izvi.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vatiwo danho rakatorwa nehurumende relockdown rakakosha zvikuru, vachiti kusamira zvakanaka kweupfumi munyika kunopa kuti ruzhinji rufambe zvakanyanya, izvo zvinowedzera kupararira kwechirwere ichi.
Zvaita nehurumende zvokuti tipinde mulockdown ndizvo chaizvo, because vanhu vanga vakutiza kuenda kuSouth Africa neruwandi rwavo. That's why Bulawayo yaita epicenter kubet Britain kwanga kusingaite. So idecision yekuti vanhu ngavadzire kumba, inini I think vanhu vanga vachibva kuSouth Africa ndivo vauya tereki nevakwiza malocal cases. But malocal cases edu anonyanya kuti wa very mobile nenyaya economic difficulties zvokuti tinofamba tereki. Harare Bulawayo, harare Bulawayo, Bedbrig, ndoupenyu hwedu.
Vaimba vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vauza Studio 7 kuti zviri pachena kuti hurumende yamomoterwa. VaMadzorera vati hurumende haina mari yekuongorora zvakanyanya, vakati chakakosha panguva ino kuti munhu wega wega azvigarire kumba kuchengetedza utano.
Nyika yezvino yamomoterwa, haisisina zano rokuti yoita sei. Saka ngatizvibetserei, zviisolete ugare uri wega. Kana wangofungidzira kuti ungangove nechirwere chingangoite seCOVID-19, ukangotanga kunzwa musoro kana kungonzwa flu kana kuzarirwa kupisa muviri, kurwadziwa nyama dzese kuita wiki, zvese izvozvo zvinhu zvinonongedza kuti ungagona unge wava neutachiona weCOVID-19.
Asi muzvari Joelin Nyachuru, mumwe mugari wekuGlenview, vati kuisa nyika mulockdown vanhu vasina chouvira hakuna zvakunobatsira.
Saka nokudaro dai hurumende yedu yanga yapa vanhu mukana wekutanga yavarongedzera chikafu chekuti vanenge vachidya vakagara mudzimba, ndokuti zvinyatsobuda kuti vanhu vanokwanisa kunge vakagara mumba vachizvichengetedza. As it is nekuda kwenzara, kushaya kwemvura zvakare, chato zvanhu varambe futi vachingofamba vachingoungana plus mota dzatinofamba nadzo mapublic transport tirikuunganidzwa mumabhazi
vaChristopher Gori mumwe zvemugari wemuHarare vatiwo pasina kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura muHarare vanhu kunyanya kumisha inogara vazhinji vacharamba vachiungana pazvibhorani sezvo vasingakwanisi kugara vasina mvura
Sito Harare, for example, haisikukwanisa kusupply mvura 24/7 pamatepi at household level. Saka ivo ndizvo dambudziko rapo mandere kuti vanhu vakuenda kuzvibhorani sema alternative sources ekutanga vachinowana mvura. So, vanhu they are now forced to kuenda vachinoungana muzvibhorani zvese nekuti zvibhorani zvacho hazvina kuwanda.
Bazi rezveutano rakazivisa kuti nekuda kwekukwira kuri kuita chirwere cheCOVID-19, vanhu vanenge vokurudzirwa kugara mumba kana kuti lockdown kutanga mangwana. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti kubva mangwana mamwe makambani anenge asingachashandi uyewo rakatorambidza magungano kusara kwevanenge vachienda kurufu asi vasingadariki makumi matatu. Vanhu vanenge vasisabvumidzwi kuenda kune mamwe maguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Hurumende nhasi yasvitsa chikumbiro kudare raMajor Street chekuti dare iri ridzose meya weHarare vakamiswa basa vaJacob Mafume muJerry kwete kuti vabhadhare mari yechibatiso sezvakaturwa nedare repamusoro. VaMafume varikupomerwa mhosva yeuori iyo vari kuramba. Thomas Iripasi anotipanyaya inotevera.
Vachitsa chikumbiro chikudare muchuchisi wenyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vati vaMafume vakavhiringidzana neumwe wavafakazi panyaya vari kupomerwa vaGeorge Dzehonye vachiziva kuti vaisafanira kutaura navo kudzamara nyaya yavo iri matare yapera. Saka nokudaro vaMutsokoti vati dare rinofanira kudzosera vaMafume muJerry kwete kuvapa mukana wokubvisa mari yechibatiso sezvakatongwa nedare repamusoro. Vakanzi vabhadhare mari inoita zviuru makumi matatu zvemadhora ari maRTGS. Asi rimwe remagweta vaMafume vatendai biti vabva vasvitsa chikumbiro kudare chekuti mutongi panyaya iyi vangoni nduna vageze maoko avo panyaya iyi sezvo varivo vakanyima vaMafume mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Panyaya yekunzi vaMafume vakavhiringidza mafambisirwo enyaya yemumatare kana kuti obstruction of justice pavanonzi vakataura navaDzehonye pacho. Vabiti vati zvave kuda kuitwa nehurumende izvi zvinoratidza kuti iri kutsvaga utane mugate kuti iroverere vaMafume ichiziva kuti mutongo wakaturwa navanduna wokunyema vaMafume mukana wokubhadhara mari yechibatiso uri kupikiswa navaMafume mudare repamusoro. Vanduna vabva vageza maoko avo panyaya iyi izvo zvatendwa nerimwe remagweta vaMafume vatonderai bhatasara.
Meya Mafume vachishandisa Mr. Beat ivo vaiisa chikumbiro chavo chokuti hazvigone kuti mutongi akava nyima bill pavakasungwa muswa 14 December angari zvemutonga anonzwa nyaya yekuti vanofanwa kunge vachibvisirwa here bill kana kuti vachirega vachinyimwa nekuti mutongi uyu pavakanga vachiita nyaya yebill iyo vanotiwo vakaona vakagutsikana nezvaitarwa ne state kuti vaMafume vakange vainterfere ne witness. Saka taona kuti hazvigone kuti ivo vanzwe futi nyaya iyi ine chekuita nenyaya imwe chete iyoyo.
Vabhatasara vatendawo kuti nyaya iyi yave kuzonzwikwa neumwe mutongi mangwana.
Mutongi vabvumirana nesu vabvumirana navaMafume vakatiwo vakuzvibvisa panyaya iyi. Nyaya iyi ichadzoka kudare mangwana uko kwatichange tichi state ichiisa chikumbiro chayo chekuti bill rikanzurwe pamberi pemumwe mutongi.
Pakatanga kusungwa vaMafume vaipomerwa mhosva yekunzi vakakonzeresa kuti kanzuro yeHarare itengesere hanzvadzi yavo neumwe mushandi wekuhofisi yavo yeugweta mastendi vasina kutevedzera gwara rekanzuro. Asi vaMafume vari kuramba mhosva iyi iyo yavakazonzi nedare repamusoro vabhadhare mari yechibatiso vakamirira kutongwa. Vakazosungwa vachinzi vakanga vachikora zvavakanga vatarirwa nedare kuti vasavhiringidzana nevafakazi. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaimbova mukuru wekambani yenet 1 vaLazarus Muchenje vanzi vadzoke kudare mwedzi unouya apo vachapiwa mutongo wavo pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kuzvipa imba yebasa asi pakutongwa kwenyaya iyi vamuchenje vakati ndizvo zvagara zvichiitika kuti mukuru mukuru wekambani anobhadharirwa imba yokugara nekambani ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato reRepublican Party pamwe nevakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika vakamirira kugadzwa vaJoe Biden vebato remaDemocrats nasi vari kutarisirwa kupinda mudunhu reGeorgia kunobatsira nhengo dzemapato avo kutsvaga rutsigiro musarudzo mbiri dzeSenate dziri kudzokororwa kana kuti run off. Sarudzo idzi dziri komangwana. Mune imwe sarudzo vaJohn Ossoff vari kumiririra bato remaDemocrats vachikwikwidzana navaDavid Perdue veRepublican Party. Mune imwe sarudzo Reverend Raphael Warnock vemaDemocrats zvakare vari kukwikwidzana naamai Kelly Loeffler vebato remaRepublicans. Sarudzo iyi yakakosha zvikuru kumapato maviri aya sezvo bato rinenge rakunda muzvigaro zvose zviviri riri iro rinenge rave nemasimba mudare reSenate. Vagari vemuGeorgia vakatotanga kare kuvhota musarudzo inonzi nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muGeorgia vari sachigaro weBoard Resume Expo Dr. Tonderai Taylor achakunda nemavhoti mashoma shoma sezvo pari kuratidza mangange kune vose vari kukwikwidzana. Katinzwei vachitsanangurira Jonga Kandemiri weStudio 7.
Pari zvino vanhu vose vari mubishi rekuenda kumapolling station kuti vavhote. Zvikurusa nekuti nhengo mbiri dziri kuvhoterwa idzi dziri kuita kuti vanohwina vacho vanobva vaona kuwandu mudare rematongerwo ezvenyika reSenate. Saka maziso ese ari kunharaunda yedu yeGeorgia uye tiri kuona kuti vanhu vose kunyange munobva kuGeorgia vari kuenda vose mapolling station mazuva manomwe apfuura vakanga vachingoenda kumapolling station vachinovhota paearly voting.
Tinoona kuti vaTrump navaJoe Biden vari kutarisirwa kunge vachibatsira nhengo dzavo kutsvaga rutsigiro. Panguva iyo vaTrump vari kubudawo vachinzi vari kukurudzira kuti utungamiri hwebato reRepublican muGeorgia huone kuti hwawana mavhoti anoita kuti bato rikunde. Zvii zvingatarisirwa pavaviri ava?
Chiri kunetsa ndechekuti matauriro ari kuita mutungamiri Trump ndeyekuti vari kutsvukirira utungamiri hweRepublican Party muGeorgia. Zvino tarisiro ndeyekuti vakasataura matauriro ari kuita zvinhu zvinogona kuchinja. Asi vakaenderera mberi nenyaya yekutaura kwavari kuita vachiri vakapirwa kweutungamiri hwemuno hausi kutsigira ivo mukupokana kwavari kuita nekuisa nyaya iri kumatare dzimhosva zvichaita kuti vazhinji vebato ravo vasange vachienda kumapoti. Saka vanhu vese maziso akamirira kuti vachataura sei pavachauya muGeorgia.
Bato reDemocratic Party takaona musarudzo yakaitwa yakapfuura yemusi wa3 rakawana uwandu hwevanhu vakarivhotera kuburikidza nemail-in voting pamwe chete neearly voting. Zvinhu zvamungatarisirwa here zvakare kuti zvingasimudza bato iri rwendo runo?
Pane makwikwi nekuti kumagariro nharaunda yeGeorgia yainge ichiri ichivhotera vanhu veRepublican Party. Vanhu vakarejista zvakawanda ndevedemocratic party. Tichitarisa nenhaurwa yakaita vanhu vakaita maearly voting, vanhu vakavhota almost 3 million. Zvichireva kuti vanhu vepanharaunda vakaita semaguta ndo makazara vanhu vanosapota madhemocratic vakawedzera ne11%.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muGeorgia vari sachigaro weBoard Resume Expo Dr. Tonderai Taylor vari parunare muAtlanta, Georgia naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro vaTrump vari kushorwa zvikuru nevamwe vebato ravo remaRepublicans nevanopikisa vemaDemocrats vachinzi vakatyora bumbiro remutemo nekufonera vanoona nezvesarudzo mudunhu reGeorgia kuti vavandudze zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika kuti vanzi ndivo vakakunda. VaTrump vakakundwa sarudzo navaBiden avo vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa20 ndira. Sachigaro wekomiti yedare reparamende reHouse of Representatives inoona nezvekusora kana kuti House Intelligence Committee vaAdam Schiff vanoti vaTrump vari kushandisa masimba avo zvisizvo uye vanogona kumanikidzwa kusiya basa. Bepanhau reWashington Post ndiro rakatanga kuuburitsa nhaurirano iyi yose inonzi yakaitwa nemusi wemugovera. Munyori mudunhu reGeorgia vaBrad Raffensperger vakaudza vaTrump apo vaitaura panhare iyi kuti havaikwanisa kuvandudza zvakabuda musarudzo. Georgia yakaveringa mavhoti katatu asi vaTrump vachiri kuramba kuti vakakundwa. VaTrump vakazonyorawo padande mutande ravo reTwitter nezuro kuti vainge vataura navaRaffensperger avo vavanoti vakaratidza kusada kana kushaya hanya pamwe nekusatoziva zvekuita nehwavanoti umbowo hwekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Nechitatu, dare reparamende reCongress riri kutarisirwa kusangana kuti ritambire zvakabuda musarudzo. Asi dzimwe nhengo dzedare reparamende dzemaRepublicans dzichipesedzerwa navaTrump dzinonzi dziri kuda kuramba kutambira zvakabuda musarudzo, kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichiti uku kupedzera hoko padehwe retsindi sezvo zvisingatadzise vaBiden kutora mhiko yekutungamira nyika. Amai Nancy Pelosi vakadomwa nezuro kano vake China kuti vave mutauriri wedare reHouse of Representatives muAmerica. Amai Pelosi vekuCalifornia vakawana mavhoti mazana maviri ane gumi nematanhatu uye ndivo mudzimai wekutanga kusarudzwa kuva mutauriri wedare iri. Amai Pelosi ava vane makore makumi masere vanoti vakapedza temu yavo havachakwikwidze zvakare musarudzo dzinotevera. Vanhu zana vakaurayiwa nemugovera muNiger apo nyika iyi ichangobva kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika. Vanhu makumi maviri nevashanu vakakuvara. Kunyange hazvo pasina ati ndiye akauraya vanhu ava, zvinofungidzirwa kuti zvakaitwa nevanopfurikidza mwero vari kurwisa hurumende yenyika iyi. Chikamu chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti miganhu yenyika inofanira kuchengetedzwa zvikuru kudivi reSouth Africa sezvo munyika iyi mave nekamwe kamhando keCovid-19 kari kupararira zvakanyanya uye kuuraya vanhu vakawandisa. Mauto nemapurisa ekuSouth Africa ari kubata vanhu vakawanda vari kubva kuZimbabwe vachiedza kupinda munyika iyi vasina magwaro ekufambisa kanawo magwaro ekuti vakavhenekwa COVID-19. Paboda reBait Bridge panonzi pakazarisa vanhu vachiedza kuenda kuSouth Africa zvochirwa kuti zvichapawo kuti chirwere chipararire sezvo vari kugara vakaungana. KuBotswana nyika iyi inonziwo yaendesa mapurisa akawanda kumiganhu yayo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Maida.
Kana tichitarisa nyangwe panyaya yekuti kubva kuSouth Africa huripo nokuuya kwatiri kuno, chatinofanira kuita nyangwe munyika yekwedu chokutanga kuti pamabhodha paya pave panokondirorwa zvikuru mafambiro evanhu, zvinhu zvinobata moyo uye zvinhu zvinoshuwisa zvikuru kuti tine vanhu vakawanda vari kujamba bhodha zvikuru kubhodha rekuBait Bridge vasingapindi nepakatarwa nehurumende kuti vanhu vapinde napo vaine ongororo inofanira kunge iripo. Uye tinotonzwawo kuti vamwe pane kuti vange vaitwa maproper COVID tests unowanikwa vakabata macertificate mamwe asina kwaakabva, tingati mafake certificates ongoti haini ndina utachiona hweCovid asi iye asina kwaakatotestiwa, asi aine bepa kana gwaro rinomutendera kupinda mune imwe nyika whether kuSouth Africa kana kuno.
Izvi zvingaunza njodzi yakaita sei Dr. Maidi?
Zvinoita kuti chirwere icho chipararire, ende vazhinji ava muchaona kuti kazhinji vanenge vashanya kubva kuSouth Africa, hama dzinobva kuSouth Africa, vanhu vanowanzokunanga kumaruwa. Ende tikatarira mamiriro akaita muZimbabwe munomu, vazhinji vari kumaruwa uko havana zvakanyanya zvavanazvo pakudzivirira chirwere cheCovid.
Munorevei apa Dr. Maidi?
Mamasiki vazhinji vavo zvatakasiona zvinoonekwa nevazhinji havapeki, zviya zvokuti pakaita nhamo kana ndufu onzi angatiite social distancing iya, vanongobatana maoko sezvavangogara vachiita vakagarisana. Saka inonyaya yekuti kugeza mvura nesipo vanazvowo vanodaro, vamwe havadaro, vanongoita zvavajaira. Saka danger chaijai iripo ndeyekuti vaya vanobva kune dzimwe nyika zvikuru seSouth Africa whether vane mhando yokutanga kana mhando yaakuonekwa iko zvino yecoronavirus, vanokwanisa kuva vanhu vanokwanisa kutatapurira urwere hwecorona uhu kuvanhu vakawanda zvikuru kumaruwa zvikakonzeresa.
Chii chinofanira kungwarirwa nevanhu ava vari kujamba maboda, Dr. Maid?
Shuvire inovapo ndeyekuti nyangwe nayo vanobva kuSouth Africa ama dzinobva kuSouth idzi ngavazive kuti pavari vakada kuenda vachiinda nerweseri rwokuti vasatestiwa vachitaurawo kuti vakamira sei mune zvavanonzwa, vanokwanisa kusiya vaisa utachiona kuhama dziri kuno kuZimbabwe nyangwe pavanodzokera zvikasazomira zvakanaka.
Ndeipi kurudziro yamuri kupa, Dr. Maid?
Zvinhu zvatokurudzira kuti pamabhodha ngapave nemacontrols akasimba sekutarwa kwazvinoitwa nehurumende, uye kuti pave neenforcement yokuti vaya vanofanira kuona kuti izvi zvaitwa vange varipo, nokuti kazhinji tinoona vanhu vanhu vanenge vachifamba zvavo vanofanira kuti vaya vape simbiso yokuti zviitwe dzimwe nhambo vasingaiti sokudaro. Saka pakupedzisira tongoita zvokuti tiri kungorarama munyika isina COVID, asi tiri padanger huru yokuti vanhu zvikuru muno muZimbabwe vabatire COVID.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida ava vakambotungamirira chipatara chechitungwiza vari paRunare muHarare. Munhau dzemitambo, makundano ecricket eLogan Cup ayo angachifanira kutanga nhasi ambomiswa. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Vanotungamira mutambo uyu veZimbabwe cricket vamisa mitambo yese kusanganisira makundano ezvikwata zvemuno T20 Logan Cup ayo angafarira kutanga nhasi mangwanani. Mutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga vanoti mitambo iyi yamiswa nenyaya yechirwere cheCOVID-19 icho chiri kupararira zvinotyisa munyika. VaMajonga vati cricket ichadzoka chete kana uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwadzikira. Muongorori wezvemitambo vaJustice Muzanenhamo vanoti chese chinounganidza chaunga kunyanya mitambo chinofarira kumiswa sezvo Zimbabwe isina zvakakwana kudzivirira denda iri.
Chese chinosipoti ingave boxing ingave kana chii chinofanira kumira. Tutanga taongorora denda iri kuti riri kubva papi, richapera here tichitsvaga solution kana tasvika ipapo Ventus.
Muteveri wechikwata cheHerentals Football Club vaBester Munyuki vanoti Zimbabwe iri kuremerwa nechirwere cheCOVID-19 ichi, vachiwedzera ivo kuti danho ratorwa nehurumende rinofadza.
Kune chirwere, saka chirwere muno hatikwanisi kuti chirwere chirapike, mafacilities achona haana kunatsomira zvakanaka, saka chirwere ichi hachiri deadly.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika uyezve vari gurukota rezveutano vaConstantine Chiwenga vakazivisa kuti mabasa ose asina kukosha kusanganisira mitambo ambomiswa kwemazuva 30 kutanga mangwana sezvo vanhu vakawanda vave kubatwa nechirwere ichi. Aka kave kechipiri kubvira COVID-19 yatanga kupararira mitambo yese ichimbomiswa. Gore rapera mitambo yakazobvumidzwa muna Nyamavhuvhu mushure mekumiswa muna Kurume nenyaya yekutyira kupararira kweCOVID-19. Vamwe vatambi vechikwata chenhabvu chemaureas vapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi zvinoratidza kuti mitambo iri munjodzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti vanhu vambonzi vagare mumba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, uye tichitarisawo urongwa hwekutambidzana masimba muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanhu vatatu vofa neCOVID-19, vamwe mazana manomwe nemakumi manomwe nevana vachibatwa nechirwere ichi nezuro. Kutanga mangwana vanhu vokurudzirwa kuti vagare mudzimba nehurumende senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. hurumende yopikisa kuti meya weHarare vaJacob Mafume vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mitambo yecricket yombomiswa nekuda kwechirwere cheCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murere zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dze isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.